Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 7, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa edunhu reHurungwe kuMashonaland West anonyima nhengo dzechikwata cheCitizens Movement chinotsigira bato reCCC riri kutungamirwa navaJameson Timber mvume yekuratidzira nemusi wechipiri. Vatungamiri venyika makumi matatu nembiri dziri mugungano reNATO vosangana muno muWashington DC svondo rino kumusangano mukuru uri kunangana nekusvitsa makore makumi manomwe nemashanu kubva sangano iri raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa edunhu reHurungwe kuMashonaland West anyima nhengo dzechikwata cheCitizens Movement chinotsigira bato reCCC riri kutungamirwa navaJameson Timber mvume yekuratidzira nekunosiya tsamba yenyunyuto kudare reKaroi Magistrate Court nemusi wechipiri 10 chikunguru 2024. Chikwata ichi chakanga chazivisa mapurisa musi wa2 mwedzi uno nezveurongwa hwacho hwekuda kuratidzira chichinyunyuta nekusungwa kwenhengo makumi manomwe nepfumbamwe kana kuti 79 dzechikwata chebato ravatimba musi wa16 mwedzi wapera apo dzakanga dzaungana pamba pavatimba kuAvondale muHarare kuti dzicherechedze zuva remwana wemuAfrica. Nhengo idzi kusanganisira naivo vatimba vachiri muusungwa mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye vari kutarisirwa kudzoka zvakare mudare nemusi wechipiri. Hatina kukwanisa kubata mukuru wemapurisa wedunhu reHurungwe Chief Superintendent Karuru avanove ndivo vakanyora tsamba yekurambidza kuratidzira uku. Hatinawo zvakare kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo nhare dzavo vari vaviri dzanga dzisiri kudayirwa. Kuti tinzwe zvakatora nzvimbo, tabata vari kutungamira urongwa hwekuratidzira uhu waWilson Makanyaire.
Ichokwadi mukoma Jonga, tanga takanyorera mapurisa tichivazivisa kuti in terms of section 59 of the Constitution of Zimbabwe tanga tichidada kuratidza kunyunyuta tichifamba munzira dzeHurungwe Karoi kuti tiende kudare reMagistrate muKaroi tichinoti aiwazve makasunga mukuru vaJameson Timber nevamwe 78 vasina kana mhosva yamukavasungira. So tanga tichida kuti tiratidzire tibude pachena kuti kwete zvamakuita izvi haisiriyo nyika yakarirwa namateguri edu, haisiriyo nyika yakarirwa even nana Mugabe, nyika yerusununguko, nyika yedemokirasi.
Zvikonzero zvipi zvava kupai zvava kunyimirai mvumo?
Vatipa chikonzero chisinangana nemusoro, vatinyorera legal language yavati hatikwanisi kunge tichienderera mberi nekuratidzira kwedu. Ndo zvavatinyorera. Isu tanga tatisa vanhu vanoteerera mutemo, regai tivanyorere tivazivisewo, tikurukure navo tivazivise kuti hatisokwanisa kuteerera nekuramba takagara.
Saka muchaita sei zvamarambidzwa kuungana kuti munge muchiratidzira nekusiya petisheni yenyu?
Aiwa, isu hatidi kupiwa mvumo nemapurisa. Mapurisa tamazivisa, tavataurira mvumo takapiwa kare nekonstitusheni yeZimbabwe. Section 59 of the Constitution of Zimbabwe inobuda pachena kuti takasungunuka kana tine zvinyunyuto kupinda mumigwagwa nemudzinzira tichifamba tichidemonstrata zviri peaceful, tichitaura zvinyunyuto zvedu. So hatina mvumo yekuda mapurisa. Isu tiri kuenderera mberi nedemo. Kana mapurisa achida kuona kuti hawo hai and hawo good we are, we are meeting in the streets. Isu tangovazivisa semapurisa. In actual fact, tichange tichinyatsoona kuti uye majeri eZimbabwe acho awanotemba anopinda vanhu vakawanda sei. Saka we are making a research tione kuti majera awanopinda vanhu vakawanda sei timazadze kunza hakune vanosara vachingopopota. So hatina mvuma yatinoda kupuwa nemapurisa, tinongovaziisa isu. According to the Constitution of Zimbabwe, Section 59, ikodzero dzedu sevanhu vezimbabwe kupinda mumugwagwa tichiratidzira tichitaura zviri peaceful. So tiri kuenderera mberi as planned musi wa10 and tichinyuta tichichema, hatisi kuzombafataka dzokera shure. Zvaita zvemapurisa izvo kuti mirai kuenda wonyora akachinongoka wakasina nematurose. Ah, ndezvaanakarura izvo. Isu tiri kuenderera mberi isu.
Vanga vari vari kutungamira urongwa hwekuratidzira kuri kurongwa mukaroi nemusi wechipiri waWilson Makanyaire vari parunhare kuhurungwe neStudio 7. Mushure mekuona kukanganiswa kwakanga kwaitwa mugwagwa wegutubhoera nemiti inonzi yakanga yomera ichipinda mumugwagwa zvakanga zvokonzera tsaona dzakawanda, vechidiki makumi matatu nevatatu vebato rinopikisa reCCC mudunhu reGutu Central vanonzi vakatora matemo nemapadza nezuro vakaswera vachigobora miti nekugadzira mugwagwa. Nzvimbo yakanga yavharwa mumugwagwa nemiti inonzi yakanga yaipa zvikuru kune zvose zvipfuwo nedzimotokari. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vakakwikwidza vakamirira CCC musarudzo yemumiriri wedunhu reGutu Central vaMatthew Takaona.
Chinhu choga chinouya wakagara manga. Mayouth 33 veCCC yavachamisa kuGutu Central vakaona kuti njodzi dzemumugwagwa dzanga dzanyanyisa panzvimbo inonzi yekwaMachinya pautsinda nenyaya yemiti iri kukura ichitanda ichipinda mutara. Vaona izvi vakawirirana kuti vateme miti iyoyo nokuti vabereki vavo vari kurasikirwa nemombe nezvipfuwo zvakawanda uye mota zhinji dziri kuparara ipapo nenyaya yenjodzi. Ndo zvinhu zvakasaka vakomana nevasikana vasimuke vati aiwa regai tigadzirise nzvimbo yedu.
Chii chakapa vechidiki venyu ava vatakaona kuti vanga vachitora mapiki nemafoshoro kupinda mugwagwa kugadziridza migwagwa ipo paine bazi rinoona nezvemigwagwa?
Isu semusangano wachamisa takawirirana kuti hatimiriri kuti titange tapinda muhurumende kuti tigozotanga kuita pfungwa yedevelopment. Development inofanirwa kuva mararamiro yedu, saka zvinhu zvatofanira kugara tichitongoita. Saka nenyaya idzodzo takatora pfungwa yekuti ngatichipindai mugwagwa tigadzire mugwagwa yedu, tisamirira mumwe munhu kuti auya azotigadzirira.
Tinombonzwa mune mamwe matunhu vatakaona vanhu vachinyunyuta kuti kana wakanga uri kubato rinopikisa haukwanisi kunge uchibvumidzwa kuita budiriro mudunhu imomo. Imi muri kuzvikwanisawo sei mudunhu menyu?
Vakandembiri, ZANU-PF haibvumidze munhu asiri wemubato mavo kuti aite mabasa ebudiriro. Unogona kusungwa, unogona kuzambaradzwa, kana kuti vanogona kusvisvikidza masabhuku nemadzishe kuti vakudzinge munyika yaunogara. Saka zvinhu zvekubvonyongodzwa kwenyaya yezvinhu zvebudiriro zvinhu zvagara zviripo. Isu hatichakendengi nezvazvo. Tinozviziva kuti ipolitics dzeZANU-PF tagara nadzo, hazichativhundusizvi. Saka kana tichita mabasa ebudiriro, tinoudza madzishe, toudza vana sapo.
Vanga vari vakakwikwidza vakamirira bato reCCC musarudzo yemumiriri wedunhu reGutu Central vaMatthew Takaona vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU-PF sezvo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanga vasati vapindura mubvunzo watavatumira. Vatungamiri venyika makumi matatu nembiri dziri mugungano reNATO vari kusangana muno muWashington DC muAmerica svondo rino kumusangano mukuru uri kunangana nekusvitsa makore makumi manomwe nemashanu kana kuti 75 kubva sangano iri raumbwa muna 1949. Musangano uyu uyo uri kutanga nechipiri uri kuuya panguva iyo sangano iri rakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira hondo pakati peRussia neUkraine nematambudziko emupasi rose. Musangano uyu unonzi uchanyanya kutarisa zvinhu zvikuru zvitatu zvinoti kusimba kwesangano iri mune zvekuzvidzivirira, rutsigiro kuUkraine uye nekuramba NATO ichisimbisa kudyidzana kwayo nenyika dzepasi rose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha avanodzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica.
Musangano uri kuitwa muAmerica kuWashington DC nesvondo ratakatarisa iri weNorth Atlantic Treaty Organization inonzi NATO, musangano mukuru zvikuru unenge uchipemberera makore 75 kubva 1949. Musangano reNATO rafomewa kwapera Second World War.
Zvii zvikuru zvingatarisirwa kukurukurwa?
Musangano uyu uri kuitwa vachitarisa mabasa eNATO avati vaita kwamakore ese apfuura aya, pamwe chete nokuumbiridza vanotivo madefense nenzira dzokuzvidzivirira nokudzivirirawo dzimwe nyika dzisiri muNATO, shamwari dzeAmerica. Zvichange zvichitarisiswa izvozvo kuona kuti choumbiridza sei masimba edu isu segungano reNATO, kuitira kuti pasazowana nyika inotidherera. Zvimwe zvingange zvichingotaurwa pamusoro pezvitatu zvanzindizvo zvinenge zvichitaurwa, nyaya youpfumi hwepasi rese inotonge ichitotaurwa chete, ichitobuda chete. Ndio zvimwe zvavachataura ivo, kuti vobetsera nyika dziri kunetseka sei, dzichinetseka nokuda kungangova kuda kwehondo iri kuUkraine, kwaibvawo zvimwe pamwe chete nokutengeserana neUkraine. Saka zvinhu zvinototarisirwa kuti zvinototaurwa chete, pamwe chete nezvamatongerwo enyika dzingava dzeNATO nedzepasi rose, zvekare kuti pasi rese pasange pachishayikwa kurwisano, nokuti basa reNATO ndorokuti iro pasi pese pasazova nehondo, pange paine chechetere. Saka zvido zvimwe zvichataurwa izvo.
Pane zvingadzidzwa here nemasangano ari muAfrica pamusoro pemabatirwo ari kuitwawo basa neNATO?
Zvinofanira kudzidzwa zvinhu zvakawanda, kuti gore negore kana kuti nguva nenguva inosangana magungano iwayo ngaange achiita zvinoita NATO, kuti vanozvitarisisa kuti chii chingatisimbisa, zvekare zvii zvetingaitavo kubetsera dzimwe nyika, kwete kungoti tinge tichibetserwa. Zvekare kuti vanofanira kudzidza kuti kubudirira kwenyika dzomuNATO kwakabva pai.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica vari parunare neStudio 7. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vakorokotedza mutungamiri weBritain mutsva vaKeir Starmer nekukunda kwavakaita ivo nebato ravo reLabour Party musarudzo dzenyika iyi, vachiti kukunda uku kukunda kweutongo hwejekerere, kukunda kwepfungwa dziri nani uye kukunda kwepasi rose. Vachinyora padandemutande reX iro raimbonzi Twitter, vachamisa vati chinhu chinofadza kuona utongo hwejekerere huchikunda huchibudirira uye kuona vavhoti vachipiwa masimba avo kubudikidza nesarudzo. Vati tarisiro yavo yekuti hurumende itsva iyi ichasimudzira kudyidzana kwakasimba pakati peZimbabwe neBritain. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weIndia vaNarendra Modi vari kunanga kuRussia mangwana muvhuro murwendo rwemazuva maviri rwekusimudzira ukama panguva iyo Moscow yadzikisa kudyidzana kwayo navo nemudzokorora nemuvengi weNew Delhi, China. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin wakaronga kuitwa nechipiri uchabatsira kurasa maonero ekuti ukama pakati peIndia neRussia waderera, apo India iri kuvaka ukama hwakasimba neAmerica. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTavoka Ncube weStudio 7.
Dino kugamuchirai kuchirongwa chechidiki chesondo rekareka chamunopiwa neni Tavuka Ngube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navatando mate avo vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vari kuchikoro cheLouisiana State University. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndinonzwa kufara nekuva avo vevamwe vakasarudzwa kubva muZimbabwe nekubva muAfrica kuti vange vave vamwe veboka reMandela Washington Fellowship regore rino ra2024 runova iro gore zvekare Mandela Washington Fellowship Program pairi kupembera gore rayo regumi rekuberekwa.
Pane zvamati maona muno muAmerica, pane musiyano here pamaitiro ezvinhu muno nekuZimbabwe?
Ndakafara zvisingaiti pandakaona mukana wekuenda kuchitoro kunotenga zvikafu zvokudya, kunotenga hembe dzekupfeka. Ndakakwanisa kuona mukana wekupinda muchitoro chekuti chakange chisina vanobatsira patiwo paunobhadhara paya. Waizvibhadharira wega, waiverenga wega zvawatenga, wobhadhara mari yako usina kutaura nemunhu. Wobuda, hapana yekubvunza, hapana yekutarisa. Izvi zvakandifadza zvikuru nekuti zvinhu zvandakange ndangoita zvekuona paTV. Ndaona zvekare kuti kuno kuAmerica. Ndaifunga kuti kumba kwedu kuAfrica ndiko kunopisa steak, asi ndazoona kuti aiwa kuno kuAmerica kunzvimbo yandiri inini kunonzi kuLouisiana kunovaiko kudhuze negungwa rinonzi Gulf of Mexico. Kunopisa kudarika kumba zvekuti pane zvimwe zvinhu zvandave kuita zvandanga ndisingafungiri kuti ndichamboita, zvandairamba kuita sekumwa mvura yakawanda chose nekuzora sunscreen.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kudzidza muno muAmerica?
Ndichange ndichidzidza kupinda chikoro panonzi paLouisiana State University. Panova ipo pachange paine boka rinenge richidzidza yatinoti Leadership in Civic Engagement. Inotaura nezveutungamiriri, hunhu hwakanaka pautungamiriri maererano nenyaya dzine chokuita nemararamiro evanhu munharaunda sevanhu vakabatana vane yatinoti ubuntu. Zvimwe zvacho zvatichange tichidzidza zvinosanganisira Black History. Tichange tichitarisa zvekare nyaya dzekubatanidza nharaunda dzemagariro evanhu kana kuti yatinoti iyo grassroots community engagement. Tichange tichitarisa zvekare nyaya yatinoti restorative justice. Tichange tichidzidza zvekare yatinoti conflict resolution, zvinoreva kuti kubatsirana kuti patinopesana paya, patinopokana, tikwanise kuwana kunzwisisana nekugadzirisana.
Kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship akusinyore. Ndeapi mabasa amunoita muZimbabwe akaita kuti musarudze?
Kupinda muchirongwa ichi kwakange kusina kuchipa. Takange takawanda vakanyora tinosvika 100,000 kusanganisira vanhu vose vari muAfrica vechidiki vaida kupinda muchirongwa ichi, asi pakangokwanisa kupinda 700. Izvozvo zvinoratidza kuti vakawanda variko kuAfrica vari kuita mabasa akasimba zvisingaiti uye mabasa anofadza zvisingaiti. Vanoda kudzidza kuti vowedzera sei mushandiro wavo uye voita sei kuti vabudirire mumashandiro avo. Ini kuno kuZimbabwe ndinonyora uyezve ndinodzidzisa vanhu maererano neivhu ravo ravanogara, atingati iwo maland rights. Isu sevanhu vemuZimbabwe, sevanhu vatema, takarwira nyika yedu kuti tinge tichigara paivhu redu takasununguka. Izvozvo vanhu vakawanda havanzwisisi kuti zvinorevei, havanzwisisi kuti zvinofamba sei, ende havanzwisisi kuti zvinovabata papi mukurarama kwavo paivhu ravo.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navatando mate avo vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndinotaura Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda taboka iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzechitendero kana kuti religious forum chamuri kupiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Ndinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chamunopiwa musi wesvondo wega wega kuno kuStudio 7. Nasi muri kuchipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington. Nasi tine hurukuro namuvhangeri Traimo Muparinga vekuHarare pamusoro penyaya yehuori yakurumbira munyika mumazuva ano. Tinokuchingamidzai muvhangeri pano paStudio 7. Sanganai nevateereri mutipatsanurire nyaya yehuori.
Ndinotenda Mwari zvikuru. Nyaya ndinayo nhasi inyaya yecorruption. Chinhu ichi chiriko mukurarama, chinhu chatinosangana nacho misi nenguva manzvimbo dzakasiyana-siyana, ende ichiitwa zvichiitwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvichida mungava kana mukereke, muchechi, chero pese pawasvika. Chinhu chaakuraramika zvekuti nzvimbo dzausingafungidzira kuti corruption inogona kunge iripo, unogona kushama uchinzwa kuti ndo mafambira anoita zvinhu munzvimbo idzodzo. Itsika iri muvanhu isingaremekedze kana kutya kuti pachechi, panhamo, kubhawa, kubhora ndekupi nekupi. Chinhu ichi ilifestyle, upenyu huri kuraramika pakati pevanhu.
Iro shoko raMwari rinoti kudini nenyaya yehuori muvhangeri?
Ya, mushoko raMwari chinhu ichi hachidiwi uye hachigamuchirwi pameso aJehovha, nekuda kwekuti chinodzivisa zvichida vanhu vasina mhosva vanogona kubatwa sevanhu vane mhosva vachiabhuiswa nekudini nekudii. So shoko raMwari harizvigamuchiri zvinhu zvakaita saizvozvo.
Kumakare kare zvaiveko here? Tinoona sokuti mazuva ano chinhu chanyanya kukurumbira chaizvo munyika.
Hongu, kubva kumazuva ekare chinhu chinonzi corruption chakagara chiriko. Ndichapa mienzaniso kubva kubhuku yaFirst Samuel. Vana vaSamere, bhuku raSamuel, First Samuel chapter 8 verse 3, zvanzi vanga vane mufambiro usina kunaka uye vaitora zvoko muhomwe kubva kuvanhu uye vachidzivisa kuti kuyanana kwevanhu kusafambi zvakanaka. Saka kureva kuti pakava necorruption, utongi unotonga kumatare, nyange nematare edzimhosva, vane mhosva dzimwe nguva vanogona kusasungwa, vasina mhosva vodzvanyirirwa, ndo vanenge vaakusungwa. So zvinodaro mukurarama muupenyu, vane mari vanenge vachingobudirira pazvinhu zvavo nekuda kwekuti pane corruption iri involved.
Ringapedzwa sei dambudziko iri?
Right, chinhu chinonzi corruption kuti chigone kupedzwa chinotoda vanhu kupiwa dzidziso yekuisa value panyika yavo, paupenyu hwevamwe, zvichienda zvakadaro. Nekuda kwekuti dzimwe nguva kare ndaifungidzira kuti nhamo kuoma kwezvinhu kunoita kuti vanhu vave corrupt, kusvika ndazofamba ndazotravhela kune dzimwe nyika dzaunofungidza dzine ikonomi yakanaka. Corruption has become like a cancer or a lifestyle iri muvanhu, zvichidependa neany individual, nokuti imwe inokonzerwa nekuva greedy, makaro, kwete kuti ikonomi inomira zvakanaka, zvinhu zvakaoma, but munhu yatsika yaakurarama mari, nekuti nyange achiwana zvakanaka, nyange maconditions ake ari better, but anongonzwa kuti dai pangoispo kamwe pamusoro. Nyaya yekufighta corruption inotangira pakuisa dzidziso muvanhu, on individual capacity, kupa munhu maonero ekuti izvi ndizvo zvinofadza Mwari, izvi zvakanakira ikonomi yenyika, izvi zvakanakira iwe semunhu, izvi zvakanakira masystems akati akati. Ndofunga zvinotoda dzidziso dhan kuti ngati delay nepoverty. Ndo zviri kukonzerwa aiwa munyika dzakapfuma nekubudirira, corruption iriko on a different level, zvichienda zvakadaro.
Zvamauya zvanaka muvhangeri. Dzidziso yamungasiyirawo vateereri nhasi yochitiwo kudini?
Chakaipa chikaitwa kwenguva refu vanhu vakachijaira chinoita sekunge hachina kuipa. Vanhu must go back to the drawing board yema principles e life. Zvikafanana nemunhu anogara muimba isina ine rima, anopedzisira adevelopa kamwe kakuona murima imomo, nokuti agara murima for a long time. Munhu anoaffect pane rima, munhu achangopinda muimba ine rima, but agara muimba ine rima anopedzisira akuita sekunge ane kakuona. So sometimes darkness inenge yakuoperata sekunge e light to some who are used to darkness. So it's principle inoda kudzidziswa vanhu, inoda kudzidziswa vanhu muupenyu kuti chinhu ichi tichigone kufaitwa uye tichifaite pamwe chete tichipe kubudirira semhuri kubudirira senyika kubudirira setambara ndinotenda henyu mazviita
kwana sitogumira pano tinokutendai zvikuru muvhangeri muparenga tinokutendaiwo vateereri kunge mange munesu muchirongwa chanhasi chechitendero tinokupai chimwe zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teerere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Totanga nekutarisa zvabuda mumutambo weCOSAFA Cup Final. Angola ndiyo yatora mukombe weCOSAFA mushure mekurova Namibia 5-0. Mozambique yatora chinzvimbo chetatu mushure mekurovawo Comoros mumapenareti. Totarisa mutambo wecricket. Mufaro wanga uri munyika kune vanotevera mutambo wecricket wakauya mushure mekunge Zimbabwe nezuro yakarova India nemaruns 10-3 mumutambo wavo wekutanga wemishano yeT20 muHarare Sports Club. Wadimurwa nhasi mushure mekunge India yashandura zvinhu ndokurova Zimbabwe nemaranzi zana mumutambo wechipiri weT20 pakati pezvikwata zviviri izvi. Totarisa nhabvu. Vanotevera mutambo wenhabvu munyika vanoti pane zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa Zimbabwe isati yaita maroto yekubudirira kuenda kumafinal eAfcon 2025 aya achaitirwa kuMorocco. Mutoro wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Zimbabwe yakaiswa mugungano reGroup J mukubatanidzwa kwakaitwa zvikwata neCAF gungano rine nyika dzinoti Cameroon, Kenya neNamibia munzira yekuenda kuAfcon 2025 iyi. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafinari ayo achaitirwa kuMorocco muna 2025. Kunyange hazvo gungano iri risina kunyanya kuoma, veruzhinji vanotevera mutambo uyu vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa pasati paitwa maroto ekuenda kumafinari uku. Nengo yeWarriors Friends Club vaProsper Mashaya vanoti Zimbabwe inokwanisa kukanganisika munzira yeAfcon 2025 kana ikaramba ichitambira mitambo yayo yepamusha kune dzimwe nyika sezviri kuitika pari zvino.
Ndikuona kunge kuti tichatikanganisa inyaya yemagrounds emuno kuti hazvikuziva kuti tichatambira here muno muZimbabwe kana kudzikwe nyika. But ndiri kuona kuti minista wedu vemunomo data kuvakumbirisawo vagadzirisawo magrounds edu ave akanaka, magrounds edu ave anomechawo nemamagrounds edzimwe nyika.
Zimbabwe yakashandisa nhandare yekuRwanda semusha wayo apo yakaita mangange 1-1 neNigeria, ndokuzoshandisa zvekare nhandare yemusouth Africa apo yakatamba neLesotho ndokurohwa 2-0. Asi chinonzi nevakawanda chiri kudiwa nechimbi chimbi kotsvaga murayiridzi weMaurias iye zvino sekutaura kwemutsigiri mukuru weMaurias vaAdam Mukwasi.
Kutanga sezvo tisina murayiridzi chaiye chaiye ndipo totangira kuti tifanira kutora mazuva kubva nhasi pati kutaura nemudai tifanira kusvika musi wechishanu tatova nemurayiridzi nokuti taakuziva mamiriro akaita mutambo nenguva yedu idiki.
Vamwewo vakaita semutsigiri weCapes United vaParadzai Jemwa vanoti nenguva shoma iripo Zimbabwe inoda varayiridzi vanoziva mamiriro enhabvu yemunyika vakaita saBruce Grobela, Kaitano Tembo kana Joey Antipas. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBozwo Marimo vanoti pakaiswa murayiridzi panenge pave kudiwa gadziriro yakasimba inosanganisira mitambo yekuedzana masimba nezvikwata zvine mazita munhabvu.
Takuda kuti tichinatsoita gadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nemateams mahombe yekuti tinokwanisa kunge tichigadzira timu yedu yekuti ikwanise kumecha gurupu rataiswa iriri nekuti pauda kutombotambwa zvakasimba chaizvo.
Cameroon yakatora mukombe weAfcon kanokwana kashanu asi Kenya neNamibia hadzina nhoroondo yakasimba makundano aya. Asi mutevedzeri wemurayiridzi weDynamos Lloyd Chigove anoti nzira iri muMaurias haina kupfava sezviri kutaurwa nevamwe achiti iye Zimbabwe inoda vatambi vayo vese vane mukurumbira kusanganisira kukumbira Knowledge Musona kuti adzoke kumaorias.
Igomo rinoda kuti tiise musoro pamwe chete tibatsirane kuyanga vanonzi vaka tivazorora kutamba vana Knowledge Musona. Aiwa vamwe tinovakumbira.
Tinotenda Kariati anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mwina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.